Zvino kuchingamidzai nemufaro ini ndini Tanono Kawande ndichiti heinoi misoro yenhau dzanhasi china ndira 10/2019. Sangano rinomirira vana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association rinoti ramisa kuramwa mabasa kwanga kuchiitwa navana chiremba zvichitevera nhaurirano dzaitwa pakati pesangano iri nevana chiremba. Vanhu vaswera vachitambura muzvipatara zvehurumende nhasi sezvo manga musina vana chiremba, zvisinei kuti vana chiremba ava vanonzi vamisa nhasi kuramwa kwavanga vachiita mabasa avo. Hurumende inotadza kuwirirana nevashandi vayo vanosanganisira varayiridzi panyaya yemihoro nezvimwe munhaurirano dzaitwa nhasi paNational Joint Negotiating Council. Masangano yevatori venhau oshora zvakadzama mapurisa ayo akarova mutori wenhau we-263 chat Costa Nkomo apo aive pabasa nezuro. Sangano reWomen in Politics Rosea nemamwe masangano matambudziko akatarisana nenyika uye kutsvaga nzira yokupedza matambudziko aya. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nevanhukadzi munyaya dzakasiyana-siyana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana vokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuterera Studio 7, tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am, 4930-6040 ne15460kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930-7270 ne9885 shortwave.